handifungi kuti vanopuwa umboho nokuti tikatarisa madecisions aipuwa nematare tisati taenda kuelection yemusi wa31 July anga decision anga achitoita kuti nyika inde musarudzo dzakaora munyika inde musarudzo dzakaparara munyika inde kusharudzo dzichabirwa sezvadziri tikatarira court case yokutanga yakaitwa nevanonzi vamawariri yanga iri kesi yaifanira kunge yakarambwa nedare nokuti kana tichitarira mutemo weelectoral act tichitarira constitution yezimbabwe itsva pane zviga zvinofanira kutevedzerwa election isati yaitwa election harimbosiri date rokungoti kwai election isati pamusi wa31 July pane zviga zvinofanira kutevedzerwa pamutemo kuti tizosvika padheti rero koti yakazviramba zvese kangeenda kuzvinhu zvamawarira zvokuti kwai ngatingeenda kumaelection asina kana voters roll ngatingeenda kumaelection asina kuti vanhu varejestwa sei saka koti hapana koti ichandosvika chiti zvakae zvabuda musarudzo umu hazvisizvo nokuti yatoziva vanga vachiziva kundozvipisvakwa nezano saka zvaitika izvi hazvikwanisi kuti zvingarambwa nekoti hakuna zvekoti yemuzimbabwe ichatova mugaba havana kuhwina nokuti zvakaitika zvese zvinhu ndo zvaidihwa kuti zviti
sei muchidaro varwanya
ndokupai muenzaniso muna 2002 makati kamvonga mupopoto nemhirizhonga yaitotyisa muno musarudzo dzekumutungamiri wenyika dzemuna 2002 vatangirai vakatora nyaya yavo vakaenda naye kukoti asi sezvamunoziva kusvika pari nhasi nyaya iyoyo haina kumbonzikwa
saka zvinobatsira here kuti vanhu vaende kumatare kana kuti uku kungopedzera hoko padehwe retsindi
takangokosha ndechekuti vatangirai nevamwe vavo vari kuenda kumatara vachindopa umbowo musambangwena wokuti naireteni aya akabirwa sei zvongozova part of our legal jurisprudence pamutemo kuti pane zvakati zvakaitika asi matare nokuti matare ari muhapwa yezano